ndikati nyaya yekuvigwa kwaba Mugabe kubva zvavashaya kuSingapore inyaya inenge isina kufamba zvakanaka pakuti pane makakatanwa anenge aramba aripo pakati pehurumende yava Munangagwa nemhuri yekwaMugabe iyo mhuri yacho kwaMugabe zvichiita zvakare senge yaidhonzerana pakati paamai Mugabe nemadzishe kwaZvimba nedzimwe hama pamusoro pekuti vaMugabe vangavigwe kupi tinoona kuti kubva mutumbi wavaMugabe uchiuya hauna kuiswa pamotikari dzatinoziva dzemasoja dzinotitakura mitumbi yemagamba enyika hauna kuiswa zvakare munzvimbo dzataitarisirwa kuti vangaende neko sezvinoitwa magamba enyika ese munoona kuti vanogana magamba enyika ezimbabwe anotakurwa nemasoja vanomboenda vonoenda nekumakamba emasoja kuone komando vanoenda nekuna Nambare kusodhaka asi zvese izvi zvinenge zvisina kufamba zvakadaro zvinoratidza sekunge painenge paive nekusanzwisisana zvakaunzwawo kuti nyika ive nekusaziva kuti urongwa uhu huri kufamba sei zvokonzera guhu rakangoti wandei pamusoro pekuti rufu urwu ruri kufambiswa sei
mumwe wemumhuri yavaMugabe uyezve ari muzukuru mukuru vaLeo Mugabe vane hurukuro yavakaita nevatore venhau vakati izvo vaMugabe vakanga vavaudza kuti izvo havafanirwe kusiyiwa mutumbi wavo uri kuOne Commando nokuti vanotyira kuti izvo mutumbi wavo waizogona kunge uchibiwa dzimwe nhengo mashoko akadaini munhu aona sei
mashoko aya anokatyamadza nekuti isu tinotenda kuti vatungamiriri vedu pavanenge vachitungamirira vari kutitungamirira neruzivo nekusarudzwa kwavaitwa uyezve kuti hapana chivanhu kana kubata bata kusina tsarukano kunenge kuchiitika mukati meutungamiriri hwavo bhati kana muri yavaMugabe iri kuburisa mashoko akadaro zvinoreva kuti ndikada vatungamiriri vedu kuda pamweyo vaMugabe vacho pane ruzivo rwavanga vainarwo pamusoro pezvinoitwa nevatungamiriri venyika zvingasanganisire pachishona kana kuti pachivanhu tingati chivanhu kana kuti kuzvisimbisa munhu achishandisa mishonga kana zvinhu zvakadaro kuti aramba achitonga nyika inoi tikada kutarisa munyika yeafrica tinana Uganda vana Idi Amin vanonzi vaitawo mabasa ekuti kana vachinge vaponda vavengi vavo vaizotora dzimwe nhengo vachidzishandisa mishonga kuti vasapukirwe tikaendawo kuna ana Central Africa Republic vana Bokasa vaitonzi hanzi kana vauraya vanhu vaizogara navo mafiriji vachipota nhengo dzavo vachitora vachidya zvino hatichazive kuti mhuri payataura zvinorevei pamusoro penyika yedu uyezve kuti zvinounza ukama hwakaita sei pamhuri yekwaMugabe naavo vari kutonga muZimbabwe zvinenge zvakakodzera kuti nyika igadzikane avo vari kutonga vaburitsawo mashoko ekuti aiwa hakuna zvakadaro zvatinoita zvinotisimbisa kuti titonge isu tinotenda kune zvechinamato tinoti aiwa inenge iri mweya yechina inenge ichishandiswa kuti vanhu varambe vakadzingaidza vanhu vachibata vanhu asi zvakakodzera kuti vari kutonga vange vachiburisa mashoko anoita kuti hana dzedu dzigatikane kuti hapana zvakare pazvinoitwa mukati menyika inoyi nekuti zvinhu zvinokatyamadza mashura ari kutaurwa nemhuri yekwaMugabe kuti mutumbi wavaMugabe waigona kuzobatwa batwa uchishandiswa mishonga uchiitwa sei zvinhu zvatingatarisira kuti zvinge zvichiitika mukati menyika inoyi saka zvakakodzera kuti nyaya iyi idudzirwe kuvana vezimbabwe kuti tive nekugadzikana pamusoro pevana peavo vanotitungamirira
kana chiri chokwadi vamukundu kuti vaMugabe vakataura kuti izvo vaitya kuti izvo mutumbi wavo waizotorwa dzimwe nhengo ivo vakanga vari munhu akanga ari mutungamiri wenyika mashoko akadai kana ari echokwadi anorevei kuvanhu
mashoko aya anoreva kuti ivo vane zvavanoziva vaMugabe zvatisingazive isu sevanhu nekuti kana munhu asina zvaanoziva pamusoro pezvinoitwa pamitumbi yavo vakafa vangave magamba enyika kana ani nani haanga haana chikonzero chekuti atyire iye mutumbi wake kana achinge afa asi kana paine zvaanoziva kuti pamwe pane zvataimboitawo zvino kana inii ndazofa ndo zvandichaitwawo pamwe ndo zvinozokonzera kuti mashoko akadaro abude izvi zvangotinongedzera kuti pane pamwe mutungamiriri wenyika hatichavapomera zvedu semunhu akafa asi kuti pane pamwe ivo pavaitungamirira vari mutungamiriri wenyika pane zvavaiziva zvaiitika zvisina kufanira zvakafanira nekuti mitumbi yevanhu yaishandiswa nenzira dzisiridzo. Saka zvinongotidzosera kuti pamwe tine utungamiriri unotenda muchivanhu zvakanyanyisa ende zvinoburikidza chivanhu nekuti chivanhu itsika dzakanaka. Vati zvizato zvemishonga neun'anga dzinopa neuroyi zvisingatenderwi kuti zvinge zvichiwanika pavatungamiriri venyika vanopa kunge vachizviisa mumaoko aMwari kuti vatungamirire nyika vaine ruchenjeri hunobva pana Mwari sezvakaita namambo Solomon.
Hamufungi here kuti izvo pane dzimwe nguva mhuri yekwaMugabe yakashandisa mashoko ichiisa mashoko mumukanwa maMugabe senzira yekuti vanzwisisiswe nehurumende kuitira kuti vanoviga mutupi waMugabe kumusha kwavo?
Zvinogona kudaro nekuti hurumende yava Munangagwa iri kutaura iyo kuti yakaita zvese zvaikukwanisa kuita kuti ibatsire mhuri yekwaMugabe kuti vaMugabe vave neutano huri nani. Kana pavashaya pacho vakamira kuti mutumbo wavo uye unonzira yakatsanangurika inoremekedzeka. Asi ndinoona sekunge pamwe pane mhuri yekwaMugabe pamwe pane zvaitarisira kuti zviitwe kupfurikidza pane izvozvo. Zvingadaro vaitarisira kuti vaMugabe vasati vafa pave nekuyanana navaMudangagwa kana kuti pavakafa pacho vapiwe zvimwe zviremekedzo pamwe zvavaitarisira zvisina kuzoitika. Asi izvi ndinoona sekunge ivo mataurire mhuri yekwaMugabe vaMugabe vafa vaine pfundu pamwoyo kuburikidza nekubviswa kwavakaitwa pachigaro navaMudangagwa nemasoja muna November 2017. Saka zvinogona kudaro kuti vaMugabe havana kufara nezvakaitika vakasika vaudza mhuri yavo kuti hano inini kana ndafa anasahura vangu vane zvavandiita musatendere kuti vaite zvakati zvakati zvatinosiitirana. Zvogona kudaro zvakare kuti mhuri iyi iyo ndo ichiri yaramba yakagumbuka ende yakungoburitsawo mashoko ekuti vaMugabe vakasara vataura zvakati pamwe zvisirizvo zvinenge zviripo. Nyaya yakunesa nekuti muridzi wenyaya haasisipo. Saka yango nhingati zvakati nhingati zvakati kuti tichiziva pane shumo yazvo hatichazive taangodi mhuri iri kutaura zvayo vatungamiriri venyika vachitaurawo zvavanotaura.
vaMugabe ndo vakatanga chirongwa cheHeroes Acre ichi. Ko ivo vashaya nhasi voramba kuvigirwa panzvimbo yavaivigira vamwe? Pane dzimwewo nguva tainzwa kuti vaMugabe vaitomanikidza chaizvo vamwe vainge vafa vasingadi kuvigirwa paHeroes Acre vachiti kwete, munhu akarwira nyika yaanofanirwa kuvigirwa paHeroes Acre. Sei ivo vakazova nepfungwa dzakadaro?
Vanotaura vanoti vakakura navaMugabe nevamwewo vakazotaura takanzwa vaDidmus Mutasa vachitaura, takanzwa varugare Gumbo vachitaura, takambonzwa makorafu vachikerema James Kerema vaive hama yavaMugabe vasati vafa vachitaura kuti vaMugabe vaive munhu aisaregerera, vaive munhu wekuti hanzi kana ukavadya drafti kana tsoro chaiyo maisarara usiku ihwo kusvikira rakukunda, ndopa vaizoti nyaya yapera. Saka ndinoona kuti daka rakatanga muna November 2017 ndo raita kuti even vari mukofini vari mutumbi wavo vafa varambe vachiita hondo neavo vavanoti vakandikanganisira. Hondo iyi havasi kuita nekuti mupenyu, asi vakasiya vataura mashoko avakasiya vataura vakasiya vasimbidzira kune hama dzavo kuti hano ini ndakaitirwa zvakaipa. Saka kana ndichinge ndafa musatenderana anananga kuti vaswedere pedyo neni. Saka tiri kungoona hunhu hwavo hwehumbindi ndoga hwekusaregerera huchenderera mberi. Izvi hazvina kufanira kuti tinge tichitaura nekuti munhu afa, asi itsanangudzo dzatiri kuita nekuti munhu uyu aive munhu mukuru akatungamirira nyika kwemakore akati wandei. Saka hakusi kushora afa kana kutaura hatichakwanise kupingura, asi tiri kuburitsa tsanangudzo dzekuti munhu aisaregerera. Ende kusaregerera ikoko ndokwavateera kusvika nhasi nemurufu rwavo kwaita kuti varambe kuenda pachikomo chavaitaura kuti vachitukirira vamwe vesewo zvematongerwo enyika anatangira vachiti no, kana muine magamba enyu svagai zvikomo zvenyu kana zviru zvenyu pano pachikomo chiri muHarare ndepeZANUPF ndepevanhu vakarwira rusununguko rwenyika. Nekuti ivo hama dzavo ana Munangagwa ana Muchiwenga shamwari dzavo dzavaifamba nadzo dzakazovapandukira ndozvaita kuti vachiramba manje ivo kuti vaiswe pachikomo chineimwe nzira vadzikisira nzvimbo yavaisimudzira kwazvo pamusoro pechigumbu charamba chiri pamwoyo wavo.